mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 23 gumi guru 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanuno Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi
gwaro ratatura kune mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rasainwa nevatungamiriri vemaUN ese anomirira varayiridzi muZimbabwe gwaro iri ratambirwa muhofisi mavo
masangano anomirira varayiridzi anosvitsa gwaro rezvichemo zvavo kumutungamiri wenyika vachivakurudzira kuti vapindire mhurukuro nevarayiridzi
munhu anouya achitaura achiunganyika kuti ikonomi yastabiliza kuti saka hapana tatanzwa pavatu pane zvavataura kungokokota kunongedzera vanhu masanctions kuti maNGO ndo arikusanganisa nyika asi tiri kuitwa chaizvo chaizvo kuti upenyu hwevana vemuzimbabwe huenderere mberi
vamwe vanoti zvemamiriro akaita zvinhu munyika zvakataurwa navaEmmerson Mnangagwa nezuro hazvina kana chokwadi mukati
2.2 million people were expected to die we closed up the greatest economy in the world in order to fight this horrible disease that came from China it's a worldwide pandemic if you notice the mortality rate is down 85% and we're fighting it and we're fighting it hard
mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nevavari kukwikwidzana navo vaJoe Biden vaita dhibheti ravo rekupedzisira pamberi pesarudzo dzemutungamiri wenyika iyi ndiyo imwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muzimbabwe vachiri mazana maviri ane makumi matatu nevatanhatu 236 nezuro vanhu vanoita makumi maviri nevanomwe 27 vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe pavanhu ava gumi nevashanu 15 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe vamwe gumi nevaviri 12 vachinzi vakadzoka kubva kuBotswana muHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121 Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mashanu nemumwe 51 vafane chirwere ichi kwozouyawo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevaviri 22 vakafa nechirwere ichi vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana maviri ane makumi mana nevaviri 8242 vapora munyika vachiita zviuru zvinomwe zvine mazana manomwe ane makumi mana nevaviri 7742 masangano anomirira varayiridzi nezuro akabatana akanyora gwaro ravakaendesa kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa gwaro iri rinotsanangura zvinhu zviri kutadzisa varayiridzi kuita basa ravo richiti varayiridzi vanokumbira kuti vaMnangagwa vapindire munyaya iyi sezvo makurukota avo ari kutadza kubudisa chibvumirano kana chimwe zvacho muhurukuro dzese dzavaita nevamiriri vevarayiridzi mutungamiri werimwe remasangano aya reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti vatora danho iri sezvo vachida kuti mutungamiri wenyika azvinzwire zviri kuvanetsa vachiti varayiridzi havasi kuramwa mabasa asi vari kutadza kuenda kumabasa nekuti havana mari
gwaro ratatura nhasi kune mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rasainwa nevatungamiriri vemaUN ese anomirira varayiridzi muZimbabwe gwaro iri ratambirwa muhofisi mavo rikatambigwa nevanoshanda navo
chii chamunotarisira kuti chibudiswe negwaro iri
Tirikutarisira kuti zvinyunyuto dzedu dzatatara dzinosanganisira kuti kubhadharwa mari yedu USD 520 yatangurita chairman naminister of finance nevamwe makurukota vachitadza kunzwisisa ichazonzwikwa nemukuru wenyika sezvo ari anonzi munhu anoteerera zvido zvevanhu kunyanya. Tirikutarisira nyaya yesafety yemumaschools kuti hurumende ichazadzisa zvatanzwa zvichitaurwa naivo president nhasi pavaita state of the nation address vachiti vachawedzera zvavanogona kuita kuti vanhu vave safe mumaschools kubva kucovid nekuti vakwanise kuwanawo mushandiro wakanaka. Tirikutarisira kutiwo pane atinoti maadjustments sector specific allowances anofanirwa kunge achipiwa varayiridzi. Tirikutarisirawo kuti panoverekwa kugaro redu napuresident vachataura nemakurukota avo kuti nyaya iyi igadziridzwe maallowance evarayiridzi aane nguva asina kureviewa nemamwe akanguri anzi anofanirwa kupiwa asiri kupiwa kuti achitanga kupiwa kuvarayiridzi zvichienderera mberi.
Zvimwe zvamataura mugwaro iri ndezvipi?
Tangodomawo nyaya yekunyanyisiyana kwemuhoro wedu nevamwe vanoshandira hurumende zvakanyanya. Tichitarisa kuti zvatikori vashandi vehurumende tese tinotarisira kuti mutungamiriri wenyika achatiremekedzawo. Akatipawo muhoro unoita kuti tirarame sevanhu, zvikoro zvedu zvisaparare, zvikoro zvisavharwe, varayiridzi vaende kumabasa vakasununguka.
Ko kana vakasapindura moita sei?
Tichange tichingotarisirawo kuti mutungamiriri wenyika achatidedza kuti tiite hurukuro sezvo hurukuro dzatakamboita nemamwe makurukota dzisina chadzakazvara. Tichatarisira kuti mutungamiriri wenyika achatidedza pahurukuro pavhiki yatiri kupinda izvikoro sezvo zvikoro zvaakutowedzera kuvana vari kuuya kuzvikoro. Asi kana vatadza kutidana kuti tiite hurukuro, tichazosara tisina chimwe chekuita kunze kwekuenderera mberi tisingaende kumabasa. Chepiri, tichazozimara takumanikidzwa zvekuramba tichiunganidza vanhu mastreet vachikumbira kuti hurumende dai yagadzirisa nyaya yedzidzo, kunyanya pakunyaya yekugadzira muhoro wevarayiridzi kuti vadzokere kumabasa vashande vakafara.
Avo vange vari mutungamiri weAtus vaObert Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nezuro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatura mashoko emamiriro akaita zvinhu munyika vachiti hurumende yavo iri mubishi kugadzirisa nhuna dzevashandi vayo pamwe neupfumi hwenyika uhwo vanoti hwavi kuita nani. Tabata sachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda dzokora kuti tinzwe zvavanofunga pamusoro pemashoko akataurwa nemutungamiri wenyika.
Hapana chavakataura vakura ava, hapana chavakataura. Si vanhu havachateerera nekuti murume uyu paanouya kuzotaura hapana chaanotaura. Zvinenge zviri nhema dzega dzega dzekutiko zvino anga achitaura kuti iye vakataura kuti iwo ikonomi yedu yastabilize. Yastabilize kupi? Iwo maprizes achiita chamuramba mhuru. Vanhu havasi kukwanisa kana kubata kana kuti vatenge chingwa chacho, havasi kukwanisa. Mabhazi ari kudhura. Maticha kuzvikoro uko ndo vanodzidzisa vana vacho. Maschool fees haasi kubatika, haatangike. Haukwanisei kana uri ticha kuti uendese mwana wako kuchikoro. Asi mumwe munhu anouya achitaura achiudza nyika kuti ikonomi yastabilize. Yastabilize kupi? Saka hapana chandanzwa pavati pane zvavataura. Kungopopota kunongedzera vanhu kuti masanctions, kuti maNGO ndo ari kusanganisa nyika. Asi chiri kuitwa chaizvo chaizvo kuti upenyu hwevana vemuZimbabwe huenderere mberi. Hapana chataona.
Saka munoti mimi zvavakataura zvese
manyepo hasina maturo uye manyepo. Vari kutaura nyaya yecorruption kuti kunenge kuine zero tolerance corruption. Havasi kuzodzokera kumashure panyaya yecorruption. Hapana kudzokera kumashure kwavaita nekuti havanambobvira vaenda mberi. Hapana munhu akambosungwa kubva vaMnangagwa pavakapinda. Vakavaona vanhu vose vachisungwa, minister of health akasungwa iko zvinezvi ari kunze. Vanhu vakatomupomera mhosva, vanhu vakatotaura kuti ari kupa mari. Ndo vakatogara mazuva makumi mana nemana vari mutorongo nekuti vanga vataurirei kuti munhu uyu akaba. Saka hapana chavari kutaura chokuti hanzi corruption iri kugadziridzwa. Hapana zvese zvamasanctions zvavari kutaura izvi. Sanctions hombe rakuvadza vana veZimbabwe, riri kutambudza vana veZimbabwe. Icorruption iri muZimbabwe yavanga vachinyepa pastate of the nation kuti vari kugadzirisa, iyo isiri kugadziriswa.
Saka mungati kubva zvavapinda pahutongi hapana chimwe chavakamboitawo chiri nani here?
Saka apana chama kambubata ere mwenezo waka taura chamu no tendera na navu.
Apana tango tendera na nato zero kuruza waka ura ya ekonomi wanu punye kwa kutiaste presa ya punye kwa nye ema NGO ya waru kutawa kuti waru kutanganita liga joo wanu waru kuto takutiba anawe Zimbabwe wararani joo wanu waru kupatila anawe Zimbabwe waru kuita utikavu kipinde wachipa wanu zina kutaruta kuti awandewe mutangano uti kana chini chikafute zanu pia chino kwa wanawe zanu pia chino mae NGO haya ukasika kumusha chembele zezi zini itatara uti napu wana NGO napu wana NGO awataruzi wakata ura wakipinda uti chia gazi za ma electoral reform apana kana electoral reform mingwe chetara kaitu
abo vange vari sachigaro MDC Alliance mudunhu North America vatawanda dzokora vari parunare ku North Dakota ne Studio 7 tabata vo sachigaro vezanu PF mudunhu North America va registra rumbira kuti twinze maonero avo
state of the nation yakaitwa na president itaona kuti yanga yakabata ma area akawanda chaizvo maerano ne ku ma flight angari mumnyika kana kuti zvangazvo zvigunongono zvangazvo riko mumnyika tinoona kuti vataura nyaya yema teacher vakatacha government yavo ichagadzisa nyaya yema teacher vachaita zvinhu zvanokwanisa kuti teacher akwanise kuwana pei dzakanaka nokuonawo kuti paisovo zvirevharevha zvingaita kuti vaya vanenge vari pabasa vasiri pabasa adiri kunyange neiyaya yekuti vanenge vakonzera vanenge paita iri ishue yekuti varwara kana kuti vadii vakwanise vachikwanisa kuwana kupata kuwana mubhadharo wakakwana kana kuti unoita kuti vararame upenyu huri nani. Saka I think president vabata maeri akawanda.
Vamwe vari kutizve kunonguva kuvimbisa kwavagara vachingoita kwenguva yakareba asi hapana chiri kubuda.
Ko ndo zvinoitika kakuti kana uri mutungamirire haugoni kunonzi Roma haina kuvakwa nezuva rimwe yakavakwa brick by brick. President vakataura vachitaura pa state of inauguration yavo vachiti we are going to go through painful times uye nyika yedu tichaivaka tina nechitina zvinhu zvedu zvichifamba saka vari kuzama nepavanogona napa nokuti zvinhu zvakawanda zvakanga zviri behind munyika yezimbabwe pautongo hwava mugabe saka president varipo kununura nyika kubudisa nyika mugomba rayakanga iri kunyika zvichitarisira even utano hwenyika ikonomi yenyika majobs etcetera. Saka vari kubata kuti zvinhu zvese zvitange kusumuka zvishoma zvishoma. I think vanhu vanofanira kuti vafanira kunge tive nepatience tichitarisa zvavari kuita zvacho tiona kuti zvii zvavari kuita nokuti vari kuita zvakawanda.
Sachigaro vezanu PF mudunhu reNorth America varegistra rumbira vari parunare kuCanada neStudio 7. Gakava rekupedzisira pakati pemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vebato remaRepublican Party nevavari kukwikwidzana navo musarudzo dzemutungamiri wenyika vaJoe Biden vebato remaDemocrats raitwa mangwanani anhasi. Sezvange zvakatarisirwa, varume vaviri ava vatashurana zvakasimba sezvo mazuva esarudzo aswedera. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Gakava iri raitirwa pa Cape Event Center pa Belmont University muguta reNashville mudunhu reTennessee. Ange achikokera gakava iri mutori wenhau Christian Welker wenhepfenyuro yeNBC uye ari mutori wenhau wekambani iyi kuWhite House. Nyaya dzakurukurwa dzinosanganisira yechirwere cheCOVID-19, nyaya dzezveupfumi, kugarisana kwemarudzi, kudzivirirwa kwenyika, kupindira musarudzo dzemuAmerica kunonzi kuri kuitwa neIran neRussia uye China, hutungamiri, mamiriro ekunze nedzimwe. Panyaya yechirwere cheCOVID-19, vaTrump vati vane gwara rakajeka rekugadzirisa dambudziko iri.
So, as you know, 2.2 million people
Vanhu vanodarika mamirioni maviri vaitotarisirwa kufa, asi takakurumidza kuti vanhu vagare mudzimba. Idambudziko repasi rose, asi zvinhu zvave kutoita nani.
Wide pandemic, it's all over the world. You see the spikes in Europe and many other places right now.
Asi va Biden vati va Trump vakundikana zvachose.
220,000 Americans dead. You hear nothing else I say tonight. Hear this. Anyone who is responsible.
Munhu asingakwanisa kukumbira ruregerero neuwandu hwevanhu vafa nevabatwa nechirwere ichi haafanire kuramba ari mutungamiriro wenyika. Vanhu vakawanda vari kutobatwa nechirwere ichi.
States of America. 1,000 deaths a day. And there are over 70,000 new cases per day.
Kunyange hazvo munguva zhinji panenge pachiitwa magakava akadai pasingawanzotaurwe nyaya dzevana vevanenge vachikwikwidzana, vaTrump vaunza nyaya yemwana wavaBiden, Hunter Biden, vachiti akaita zveuori achidyidzana nenyika dzakaita seUkraine.
His son didn't have a job for a long time, was sadly no longer in the military service. I won't get into that.
Mwana wavo akasiya basa muchiuto, asakapiwa mari yakawanda nekambani yeBurisma.
Reputation in the world. I hear they paid him 183,000.
Asi va Biden varamba nyaya iyi.
Nothing was unethical. Here's what the deal. With regard to Ukraine, we had this whole question about whether or not, because he was on the board, I later learned.
Handina chandakatadza pandaive mutevedzeri wemutungamiriro wenyika, asi munhu akatopinda munyatwa ndiye murume uyu nenyaya yekuda kunyengetedza Ukraine kuti ireve nhema.
Under oath to work for him, said I did my job impeccably.
VaTrump vativo ivo chete ndivo vane mazano akajeka ekusimbaradza upfumi hwenyika yeAmerica. Asi vaBiden vati vaTrump vakundikana kugadzirisa nyaya dzezveupfumi uhwo hwavanoti hwaenda kumawere. Imwe nyaya yakurukurwa ndeyekuda kupindira kwenyika dzakaita seRussia neIraq musarudzo dzemuAmerica. VaBiden vati vakasarudzwa kutungamira nyika vanobudira nyika idzi pachena, vachiti hadzifaniri kupindira munyaya dzesarudzo dzemuAmerica. Asi vaTrump vanoti vaBiden pavaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakakundikana kuita izvi. MuAmerica vanhu vanovhota neuwandu hwavo mumatunhu avanenge vari, kana kuti Electoral College. Izvi zvakasiyana nedzimwe nyika dzekuti anenge avhoterwa nevanhu vakawanda nyika yose ndiye anenge akunda musarudzo. Matunhu akakosha kuti munhu abudirire musarudzo dzemutungamiri wenyika anosanganisira Pennsylvania, North Carolina, Florida, Michigan, Ohio nemamwe. Kuti tinzwe kuti gakava raonekwa sei mune rimwe dunhu rakakosha reOhio, tabata chizvarwa cheZimbabwe vazvidzai ruzvidzo kuti tinzwewo kuti vaona sei gakava ranhasi.
VaTrump vanga vakagadzirira kuti ndoda kukrasha mhuri kwava Biden. Vanga vasina kugadzirira kuti ndoda kukrasha zvichataurwa navaBiden. Saka vanga vachimboenda off topic because vanga vakagadzirira mbvunzo isipo. Chavagona chete ndechekuti izvo vakwanisa kukonesa vaBiden zvavakatadza kuita vari vice president. Zvinova ndo zvanga achingoda kuti zvavakutaura zvakadii kuzviita. VaBiden vanga vakagadzirira zvakanaka chaizvo. Ivo vanga vachiziva kuti vanhu vandoda kutaura navo ndivo vai vachandivhotera. Pavatadza ndepekuda kupindira vaTrump vachitaura.
Gakava ranga richionekwawo nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe kumativi mana ose, kusanganisira kuCzech Republic, uko tabata vaWelcome Zimuto vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro kana kuti PhD paCzech University of Life Sciences, avo vati magakava aya akakosha zvikuru.
Ichi chidzidzo chikuru kunyika dzakawanda, kunyaya dzatinoti dzichiri kukura mudemokrasi, nyika dzichiri young, they are young in democracy, dzakafanana naZimbabwe nedzimwe dzakadaro dziri kuAfrica. Iri kungoratidza pachena kuti utungamiri unobva kuvanhu. Kana uchida kutungamira unofanira kupiwa utungamiri nevanhu, uye kana masvika panyaya dzematungiro enyika unofanira kunge uchiratidzawo vanhu kuti chii chaunoda kuitira vamwe.
Magakava aya anorongwa necommission yakazvimirira, kana kuti Commission on Presidential Debates. Sarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica dziri kuitwa musi wa3 Mbudzi, kunyange hazvo vamwe vanhu vatotanga kuvhota. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Mu Musika muchawe mari we Victoria Falls Stock Exchange uri kutarisirwa kuvhurwa nhasi mudhorobha reVictoria Falls mushure mokupiwa mvumo yekushanda necommission inoona nezvekutengeswa kwemari yeSecurities and Exchange Commission of Zimbabwe. Musika weVictoria Falls Stock Exchange uchange uchishanda uri pasi peZimbabwe Stock Exchange uye uchavhurwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mthuli Ncube. Musika uyu unotarisirwa kutanga kutengesa mari pamwe nekutambira dzimari nemamwe mabasa ose nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira varunyararo kaunye vanoti uhu urongwa hwakanaka chose kana chete mari dzevanhu dzinenge dzaiswa mumusika uyu dzikaremekedzwa. Ngati nzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Urongwa urongwa hwakanaka zvikuru, urongwa hunofanira kukurudzirwa. Asi zvataona makore apfuura nezvatiri kuramba tichiona iye zvinezvi ndozviya zvinonzi nevarungu the taste of the pudding is in the eating. Kuti kana urongwa uyu hwaparurwa, mari ichange ichiiswa ikoko kuStock Exchange. Ndoya tichada kuziva kuti imari yekunze iri kubva kupi. Makambani ari kuisa mari ikoko kuStock Exchange vanokwanisa here kuzotora mari yavo yavanenge vaisa vachidzosera kunyika dzavo, iya inonzi repatriation. Saka vakaisa urongwa hwekuti makambani aisa mari ikoko akwanisa kushanda nemakambani ari kunoko, kuti makambani ari kunoko akwanisa kuwana access kumari yekunze. Makambani ekunze ivo kana aisa mari yavo imomo vokwanisa kuzodzorera mari yavo kunyika dzavo dzavabva, chirongwa ichocho chinokwanisa kubudirira.
Tinoona kuti muZimbabwe mune musika nechakare weZimbabwe Stock Exchange. Uyu mutsva weVictoria Falls Stock Exchange mungaona uri musika ungakwezva vekunze here, nokuti tinoona kuti vakawanda vanga vasiri kuda kutengesa kana kushanda nemusika weZimbabwe Stock Exchange.
Musika weZimbabwe Stock Exchange uriko, asi musika wanga uchinyanya kutreda uchishandisa currency yedu yemuno. Uyu musika uri kuparurwa, vari kutaura kuti musika uchange uchishandisa mari yekunze foreign currency. Asi chatinoona nechatinenge tichikurudzira ndechekuti kana musika uyu waparurwa, zviya zvemaiya inonzi policy inconsistency yekuti nhasi hurumende yamira pamupfuti, mangwana yamira pamuhacha, mangwana yamira pamusasa, ndizvo zvinoita kuti makambani ekunze vasave nechido chekuinvesta muStock Exchange iyoyo. Saka zvatinoona ndezvekuti kuchaita kunenge kakuzengurira kaya kekuti makambani anenge aisa voudzana kuti imi maisa mari yabuda here, kana yabuda zvinogona kukwezva vamwe. Asi chirongwa ichi basa guru riripo pahurumende yemuno kuti kana vaparura chirongwa ichi chinofanira kunge chichiitwa zvepakajeka zvejekerere, kuti makambani anenge aisa mari voona kuti mastocks acho ari kutengeswa akadii, makambani anenge aita maprofit, maprofit akwanisa kudzoserwa mumari dzavanenge vachida, kana ari maUS dollar, kana ari mapounds, kana ari machinese yuan, kana ari majapanese yen nemamwe macurrencies akadaro.
Nyanzvi mune zveupfumi varunyararo kaunye vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Financial Gazette vamthuli Ncube vanoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission haina zvese zvinodiwa mukuita basa rayo rekurwisa uori. Mufinancial Gazette mekare hurumende inonzi iri kutanga urongwa hwekushanda nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, ichivakurudzira kuti vatangidze mabhizimisi muZimbabwe. Newsday rine nyaya yokusungwa kwevanoronga zvinhu zveguta reHarare amai Priscilla Charundira vachipomerwa mhosva yokushandisa hofisi yavo nenzira dzisiri pamutemo. Amai Charumbira vano vemudzimai wemutungamiri wemadzishe vaFortune Charumbira nezuro vakapiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso inoita zviuru makumi mana zvemadhora emuZimbabwe. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vanamukoma Jonga kandimire nevamwewo sekstudio 7 ndoda kungotaura hangu kuti hurumende yegavhumendi yezimbabwe yauraya zvinhu ZANU-PF ngaisiyane navanhu.
Makadi vashamarare, ini ndinogara kuDurbeni uko, ndiri zvangu paDurbeni apo. Ndoda kungotaurawo kuti hurumende ndiko kupererwa manje kwayakuita. Nokuti kana ichiti inoda kuzotambirisa maticha mari vafa, hatizi kuti inenge ichizama kurevei. Nokuti izvezvi vari vapenyu vanenge vachimborarama sei uye vanenge vachimbodyei. Vari kunzi vakuzomirira kuzotambiswa kana vachinge vafa. Tinongoti musadaro vedu wee vanhu vehurumende, nangagwa kuti maticha wote hanzi ngaazotambiswa mari afa. Iwo kanzi utambiswe mari wafa ungada here? Aiwa munangagwa.
Panyaya yeCovid-19 ndikuona Zimbabwe iri kuita zvidambi. Nini ndaiwe kubare uko mari kwesu pasiyaso paipai. Vanhu vanga vakaita mavhu nemarara. Kuti nditarise chaiye akanga akapfeka maski chaiye, hakuna kana hwani wandakaona. Ndione hwani chaiye aiwe nesanitizer wachitengesa hembe dzedu dzemaused clothes avo. Pakazara zvekuti aiwa tiri kumbonyeperana, hakuna kwatiri kuenda. Vanhu vakasateedzera zvinodiwa izvozvo. Aiwa, kunyeperana chaiko, hatidi kana kutombonyeperana. Ndakazviona nemasamu.
Makadiko vashamarare venyu vestudio 7? Zvonakidza izvi. Ndinomurombo chaizvo nokunzwa vamangwana vachitaura kuti shandai tichazokupai chema ye500 yusa kana mafa. Havana basa nedzidzo yevana, nokuti vanoziva kuti nyange ukapasa, nyange ukagraduata, zvakaita sei, basa racho hakuna. Saka vanotoona kutoti zviri nani vanhu vatorega zvavo kudzidza. Izvi zvakaoma, izvi zvinoshamisa. Kuti hurumende inoti ichanda nigokupa chema. Aya, ini ndatosarenda nazvizvi. Zvinokisa vanhu vamwari. Ameno maticha namadhokotera namasoja namapurisa, ingofungaiwo zvingakubatsirai muupenyu. Hazvinazvo zvinobatsira izvi kuti munoti tiri kushandira hurumende, hurumende isina basa nemi. Kana
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Nyami sounds nekambo kavo zviri nani tiramba ne. Zvimwe zvinonetsa kupindira sezvo nguva yedu yapera. Tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Masangano masere anomirira varayiridzi anozvidza gwaro rezvichemo zvavo kumutungamiri wenyika, vachivakurudzira kuti vapindire muhurukuro nevarayiridzi. Vamwe vanoti zvemamiriro akaita zvino munyika zvakataurwa navaEmerson Mnangagwa neZuro hazvina kana chokwadi mukati. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nevavari kukwikwidzana navo vaJoe Biden vaita dhibheti ravo rekupedzisira pamberi pesarudzo dzemutungamiri wenyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanuna Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.